Zimbabwe Open iyo yangaifarira kuitwa muRoyal Harare Golf Club kubva musi wa2 kusvika 5 kubvumbi yamiswa nemhaka yekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus icho charovawo mitambo inoteverwa nechaunga pasi rese. Izvi zvinotevera kumiswa kwaitwa mitambo yegorofu iyi pasi peSunshine Tour umo Zimbabwe iri nhengo. Zimbabwe Open ndiwo mutambo mukuru wegorofu munyika uyo unounganidza shasha dzemutambo uyu kubva kumativi mana epasi rese. Mukuru weZimbabwe Open vaMichael Mhashi vanoti havana zuva rekuti makwikwi aya atatambwa rini kana kuti achaitwa here gore rino. VaMhashi vanoti vachamirira kunzwa kuvatungamiri veSunshine Tour South Africa kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Asi mutambo weZimbabwe Open hausiriwo wega warohwa nechirwere checoronavirus pamitambo yemuZimbabwe. Chikwata chenhabvu chenyika chemaorias nhasi mangwanani chabuda mukamba umo changa chiri kugadzirira makundano echan ayo angachifanira kuitwa muCameroon kubva musi wa4 kusvika 25 kubvumbi. VeFIFA havana kuzivisa kuti chikwata ichi chichaungana zvekare rini kuitira kuti chigadzirire makundano aya ayo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neBurkina Faso, Mali neCameroon iyo iri pamusha. Muteveri weMaurias vaAlfred Mkuche vanoti Cameroon ndiyo yega iri kutyisa kumakwikwi aya sezvo iri pamusha payo.
Mahosi panoita kakubirirana ipapo, saka since the host we have to be very careful. Other teams are two teams. We can make them. Anything can come out of all of that.
Maurias angari mukamba kwemasondo maviri kugadzirira makwikwi aya ayo ari kuunganidza zvekare zvikwata 10 nezvitanhatu. Makundano echan aya ambomiswa neve Confederation of African Football vachiti vachatsvaga rimwe zuva rekuti aitwe. Zvichakadaro, dziviriro yaCharles Manyuchi yebhande rake reWorld Boxing Federation reMiddleweight naMuhammad Sebiana wekuUganda yamira netambo zvitevera chisungo chaiswa nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa mitambo nevekune dzimwe nyika pamwe nekuungana kwevanhu vanodarika 100. Mutambo waManyuchi uyo ungafanirwa kuitwa musi wa4 kubvumbi unopindawo pazvinhu zvambomiswa nehurumende senzira yekuedza kumisa kupararira kwecoronavirus. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Manyuchi nezvemutambo uyu, asi nemuvhuro Manyuchi akavimbisa kuwisira pasi seviyala.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara, asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru. That's why ndine chirova zvangu chevatako kutanga kurova vanhu vachirara. Ndakangobvira kare vachingorova vachirara, asi nyekuti ndakurera muno muZimbabwe ndisaka ma vanhu vaakutaura kuti sei vachingorova vachirara, sei vachingorova vachirara. Kunyange kunyika dzavo kwandaifamba ndaimbovarova vachirara.
Zimbabwe haisiriyo yega yambomisa zvemitambo nenyaya yechirwere ichi chanetsa pasi rose. Mitambo yakasiyana-siyana mune dzimwe nyika kusanganisira nhabvu munyika dzemuEurope yambomiswawo, izvo zvabatawo vanoita zvekubheja mitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.